Muri izi dzine vanhu vanodarika mazana masere dzaimboshandisa zvimbuzi zvishanu sezvo mvura yaiwanikwa nguva dzose apo mugodhi waishanda. Asi zvimwe zvimbuzi zvakavharwa nokuda kwekushayikwa kwemvura izvo zvave kuita kuti vanhu vaitire tsvina pasi sezvo zvichigara zvakazara nguva dzose. Vamwe vanhu vave kuitira tsvina muzvimabhaketi vozouya kuzodira muchimbuzi sezvo vasingabvumirwe kuitira tsvina mumasango ari pedyo. Kana zvimbuzi zvazara, vagari vanotora tsvina nezvipoto zvakasakara vachiisa kunorasirwa marara. Mumwe mugari amai chioniso mapfeka vanoti dambudziko nderekuti zvimbuzi zviri kuzara nguva dzose zviri kuita kuti vabvise tsvina zvisina utsanana.
Problem ndiyo iyi yekuti anga azarisa asisina kwekuti tsvina yacho inekwe kuenda. Cherewa nechipoto ichirasirwa uku ichicherwa ichirasirwa.
Izvo zvinotsigirwa naamai sarudzai bhanda ava vanoti nzvimbo yavo haichagariki nekunhuhwa.
Makatina matoilet izvozvi mekutsigirira muchisina kudai. Totira pasi vanhu vanotira pasi ndiferet. Tanzwa nayo toilet.
Mukuru wezveutano kana kuti Environmental Health Technician mudunhu remakonde iro rinosanganisira mhangura vaDonaldson Siyaya vanoti dambudziko guru nderemvura.
Chibanga vamirira yakaita yakanga isina recirculation system. So the old system yaivapo yaishandisa maseptic tanks. Asi kwakuine mvura yairana back then kuine varungu vanga varipo kana vatsvemaini. Saka mvura ine zvakazoitika the pump yacho yaishandiswa kuunza mvura kunana kwakuna hunyani hakusisina that system. Saka kurelaya nedhemu kwani ndipa alpha ofishi dhemu yacho isati enough raina varitiona vamvura. So hakusiyana namvura inasi nouya kunoa.
Vasiyaya vanoti kanzuru iri kuvaka zvimbuzi 25 senzira yekuderedza dambudziko revagari ava. Mumiriri wemhangura muparamende amai Precious Masango vanoti vave kushandisa mari inobva kuparamende yeConstituency Development Fund kana kuti CDF kuvaka zvimbuzi zvemakomba vachiti vakatarisana nedambudziko rezvirwero chero nguva nekuda kwetsvina.
Munhu anoenda up onoita zvokuchera tsvina achirasa inenge ichirasirwa ipopa kuti vamwe vanhu vakwanise kupinda mukati. Saka ndakatozoapplya kuparliament kuti zviri kuitika izvika hazvifambi. Tiri kuramba takangogarira pamusoro pehealth hazard. Saka zviri nani after taita maconsultations naEHT akati tinogona kumboita mablade toilets for now.
Zvichakadaro kuramwa mabasa kwevashandi vekanzuro yeHarare kunonzi kwave kuisa upenyu hwevanhu munjodzi sezvo mvura ine siweji yopinda mudzimba kana kungoyerera pakati pegucha uye kunzvimbo dzakaita senew tafara Glenview Budiriro neHighfield. Mumashoko kuvatori venhau kanzuro yati vashandi vari kuti vanoda zvikwanisiro zvekuti vazvidzivirire mukutapuriranwa kwechirwere checovid-19 uye mari dzekubatsirikana. Asi rimwe sangano revagari recombined Harare Residence Association rinoti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinogona kupa kuti zvirwere zvakaita sekorera yakauraya vanhu muna 2008 zvipararire. Ndakamirira Studio 7 kumhangura ndini Nunurai Jena.